Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 18th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world as we discuss the ongoing Zimbabwe exemption permit applications in South Africa.
The permits which allow undocumented Zimbabweans living in South Africa to live and work legally expire on the 31st of December this year, while application for renewal is at the end of next month.
Since the applications opened in September, many Zimbabweans have been facing difficulties in submitting their applications.
Some Zimbabweans in South Africa are now in a quandary as whether to continue the application process while in South Africa or to go home and register to vote in the ongoing exercise back home that is scheduled to close on January 15th.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebukambe zulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu esiluphalo na maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sikhangela udaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Aphakathi sikhuluma nje kuhlohlelo lokuwavuselela, siyazi ukubana abesephela umsebenzi ekupheleni komnyaka wonalo ngo-31 December. Kodwa ke ukubhalisa ukuthi amaphepha la aqhubeke esebenza kuzaphela ngenyanga ezayo mhlaka 31 November. Yiko ke sithe sixoxe ngodaba lolu ngoba sesizwe ingxaki eziningi uZulu adibana lazo, laba base South Africa abadibana lazo, ingxaki zakhona ziningi kakhulu. Kodwa ke namhlanje sizacela bakhona zikhona ingcwethi ezizasiphathisa ukubana sixoxisane lisitshele ukuthi ingxaki zakhona lidibana lazo kuyini, labo esibanxusileyo bazakhuluma labo basitshele ukubana hayi nxa lifuna ukuthi liphumelele ukuthi amaphepha enu angene nje kahle liqale ukuwasebenzisa lizenze njani. Siyazi ke ukubana amaphepha la bakhona abathathayo yibo abavunyelwayo ukuthi bavuselele, kodwa ke labo ababe bengelawo balayo imvumo yokubana badinge ezinye indlela zokuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Jonga
hongu vadiwa vateereri nevatariri, nhasi muchirongwa chedu semazuva ose chitatu choga choga tinachikurukura nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yemagwaro anobvumidza vana veZimbabwe kushanda vachigara muSouth Africa kana kuenda kuzvikoro kana kuita mabhizimusi vari munyika iyoyo. Pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro anonzi Zimbabwe Special Dispensation Permit ayo ari kupera kushanda musi 31 December kana 31 zvita gore rino. Pachiuyawo matsva anotangawo kubva musi 1 January 2018 anonzi Zimbabwe Exemption Permit ayo ari kunyorerwa pari zvino, asi dambudziko ratonzwa kuti riri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunyorera nderekuti vari kuita dambudziko rekuti vanofanira kusvika online kana kuti padande mutande. Matambudziko iwayo, vamwe vari kusangana nematambudziko ekushaya nzwisiso kana dzidziso kuti vanozvifambisawo sei kuti vanzwisise urongwa ihwohwo. Ndonyaya dzatikuti kurukure. Musakanganwa kuti urongwa ihwohwo huri kungoitwa chete nevaya vanopfuura 200,000 vakanga vaine mapemiti eZimbabwe Special Dispensation Permit ndovo gawari kubunza kuti vanga vachinyorera kana kurinyua magwaro iwayo vachizopiwa matsva anenge akunzi Zimbabwean exempt exemption permit ndo magwara vanenge vachipiwa. Tina vadhewa mavhinga vanove gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari muSouth Africa. Tinoziva kuti vari kumhanya asi tavakumbira kuti vangotibatsirawo kuti tinzwisise matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe panyaya yemagwaro iwaya uye zvavangakurudzirawo kuti zviitwe. Tinogamuchirai nemufaro vamavhinga pachirongwa.
Tinotendera kuva pachirongwa mukomajonga makadii.
Aiwa tirova penyu, tine urombo kuti takudemurisai musangano wamaa muchiita wakakosha kuti tingowana mukana nemi asi nyaya ndiyo tibatsirei semakore ese.
Hongu kuno kuSouth Africa kune dambudziko guru rekuti vanhu vari kuedza kunyorera mamwe mapepa eZimbabwe exemption permit vakawanda vari kuchema-chema kuti kana patinge paitika dambudziko pakunyora paindaneti pavanonzi vape zvikumbiro zvavo havana kwekunotorera nhuna idzodzo nezvichemo nekuti bato reHome Affairs rinovataurira kuti zvakaitwa mumaoko imwe kambani yemavhiza inonzi VFS. Vekambani yemavhiza havagoni kutaura nemunhu anenge asina kupiwa mukana kana kuti appointment. Zvino kana dambudziko riri rekuti hausi kukwanisa kupuwa appointment paindanet pakombiyuta zvoreva kuti hakuchisina kwekuenda. Saka vanhu vakawanda vari kuchema-chema nekuti nguva iripo ipfupi yakapiwa vanhu. Zvakarewo nenyaya dzekuti kuHome Affairs kuri kuchinzwa makurukota zvakanyanya vanhu havachanyatsozivi kuti zvinofambiswa sei kuti ndiani angagadzise dambudziko irori.
Asi vana veZimbabwe havana here dzimwe nzira dzavanokwanisa kunge vachiwana nadzo rubatsiro kungava kana kuenda kuembasi yeZimbabwe kanawo mamwe masangano anovabatsira?
Kuembasi yeZimbabwe hakuna chavangabatsirwa nacho nekuti havana chavanenge vachitozivawo nekuti dambudziko guru riri pakuti zvinonzi kana uchinge uine permit yeZimbabwe special dispensation permit ZSP ndiwe wega munhu anogona kupuwa permit itsva yeZimbabwe exemption permit ndochekutanga. Chepiri ndechekuti sangano reHome Affairs bazi reHome Affairs rakataura iro bazi reHome Affairs kuti kuchaitwa kambani imwe chete ndoichaita basa irori yeVFS ndokunotumirwa maapplication. Saka maapplications aya anotongoitwa chete pakombiyuta paindaneti kureva kuti hakuna mumwe angabatsire. Ndodambudziko guru iro nekuti vanhu vanenge vachiti kana ukaenda kubazi reHome Affairs unotaurira kunzi aiwa izvi takazvipira kune VFS ndovachatisvitsa maapplications ese kana achinge apera. Zvino kana muchinge wasangana nezvimhinga mupinyi zvekuti indaneti iri kuramba hausikwanisa kupuwa zuva zvonetsa kuti ndiani angabatsira. Asi kune mamasanganowo evana veZimbabwe vamwewo vari kungobatsirawo pachena kuti huyai tibatsirane kuti tingazviita sei zvekungoonesana zvisina muripo. Asi dambudziko guru nderekuti kana vachinge vasanganawo nedambudziko iroro vanenge vasina chokuziva kuti zvoitwa sei. Ndo zvatiri kuona, ndo zvichima zvatiri kuzwa, tichiedza kuzvitorerawo kubazi reHome Affairs. Asi sekutaura kwandaita iye nezuro chaiye mukuru wenyika vaZuma vakataura kuti kwava nerimwe gurukota richatungamirira basi reHome Affairs zvoreva kuti basa rataka richitenda mai Mukize radzokera shure nekuti tavauda kutangazve kuti titaure kuti zviri kufamba sei, tava papi, tinoenda mberi sei. Ndo matambudziko atiri kuona iwaya.
Thank you so much vamavhinga. Chris.
Yebo Jonga, silo mnumzana Nyathi, Butholezwe Nyathi, sakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Msakazi.
Ye mnumzana Nyathi, udaba lwamaphepha lapha sesizwe abantu abaningi bekhala ukuthi badibana lengxaki yezimbalwa. Ungasitshela wena elikuzwayo lapha njalo lokuthi abantu bengasizakala kanjani?
Ngiyabonga Msakazi, inkinga ekhona kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaningi bayakhona ukuthi be-apply ku-system. Abanye bayakhona ukuthi be-apply beze befike ekugcineni bethole ama-dates, ama-appointment dates, benikezwe amaphepha, bekhona ukuprinta out amaphepha ukuthi behambe beyofaka imali emabhenki, bekhone futhi ukuthi beyenze ama-appointments abo kusystem, beqhubeke beyesubmitha. Kodwa kukhona abanye abahlangana nenkinga i-system yona ivele ibatshele ukuthi maybe ama details abo abakhona ukuthi bewa access ivele ukuthi ama details abo are invalid o ukhona abanye abahamba bayabhada nemabhenki bathola ukuthi i-system ayizange ya pick up ukuthi bese bebhadele ukwenzela ukuthi beqhubekele phambili ne-system. Okunye sikuzwayo ukuthi abantu bayahamba engikhona ngale ngase-VFS ama-line akhona abantu abatshela ukuthi buyelane emakhaya lihlale phansi libekezele sizolisiza i-system izovula.
Ende isistimi yakona ayivuli. Wow, okay. Ay, yala ulokho usecingweni khona lapho. Sithathe umlaleli uNkomo use South Africa. Siyakwamukela Nkomo.
Yebo njalo.
Ay, siyaphila.
Yeah.
Kunjani South Africa?
Ay, South Africa lilizwe leli baba elibuswa abantu abahlakaniphile abafunde kakhulu. One of the best country in the world. Number 2 ku world. Angazi ukuthi ngiyabona konke kuyizizo ukugcwele lapha amagamende kabulile wonke agcwele lapha eSouth Africa.
Mm. Ungaphi kweSouth Africa?
NiseJohannesburg.
Oh, seJohannesburg. Ungasiphathisa kuhlelo?
Yee, kule challenge baba ngoba imangwala system yokwenza lento kufuze uqalwe ebhadala omunye umuntu oza kwenzela. Ebuchase something like 150 or 50 rand. Then okwamanje bathe beqala nibe bethona is 1090 sebefake le yinye imali mothiwa ngekumeselwa yini so futhi ubhadale 1110 so imali yakhona isibenge bengibona nje ebhenki bamsebenzisa ibhenki abantu baningibhadala iprint down siphume sithi 1110 uyakuqala uyenzelwe ngomunye umuntu uyabe ungala system ungalani computer ungalayo vele ungala next kuzwelayina ukuqala ubhadalela nomuntu ekwenzele bese uyabhadalakele imali so kuyi 1110 right now ukhuluma so
so okuhlupha abaningi abalama computer
abantu abaningi abanawo that is the bottom line iqiniso lihle babhadala abantu sebezifakele nje laphana lalaphana umuntu sebiza abantu ukuthi wozani ngapha nimbhadala imali ngiyenzele bayenzele iprint out lama email uyacreate i-email somewhere ukuthi iphepha lakho lingene kahle ungasebenzisa i-email ka-2 kuyakutshela i-email esisetshenziwe so create enye futhi okwesi-2 kule challenge enkulu kakhulu ka
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu Nkomo
yaye siyabonga baba
jonga the caller there is saying that you know, most people don't have access to computers, so they are having to resort to, you know, other people.
Cafeterias.
Not even cafeterias, you know, private individuals who they pay. You know, cafeterias, I think they are much cheaper, but they are paying, he says, anything from $150.
Oh.
And he says, even when you are paying, you know, the fee itself is supposed to be $1,090, but he says you end up paying $100
on top of that,
and they're saying it's for texting. So I don't know. We'll find out from our experts whether this
maybe we can throw that to Mr. Mavinga before he leaves. Mr. Mavinga, you had our first caller. He's saying that people are finding it very, very difficult to access the computers or to access the internet, and if they do access the internet, they have to pay somebody for that service, and on top of the 1,090 rand that is being charged. May you just explain the process and what you can tell people to do? Hello, Mr. Mavinga?
Hear me?
I think your phone is a problem a bit. Hello?
Hear me?
It looks like... No, maybe we'll have to call you back again, Mr. Mavinga, because we are not getting you loud and clear. Ah, okay. Anyway, let's go to Mr. Nyati. Mr. Nyati, you heard the question there. The people were saying that since they cannot access computers, they're having to resort to private individuals. And in addition to that, when they pay the money that they're supposed to pay, the fee, the 1,090 rands, they end up paying in addition 100 rands in addition. What can you say to that? Mr. Nyati? Looks like we've lost him as well. Oh, sorry. We are having very bad connection.
Hello. Tinem Tere Parnare. Magadi? Hello? Vamoyo? Mr. Moyo Linjan?
Hello.
Yeah.
Unjani Moyo?
Unjani.
Yeah, ucingo lakho lungani kaluzwakali kahle. Asazi kumbe ungabhodabhoda unapho enxa ungathola inetwork encane. Hello. Yeah, it looks like we are having big problem. Challenges here with the phones. But we'll just keep trying, and please, listeners, you can call us directly on 001-202-465-0318. You can even send us a text on that number, and we'll call you right back, John.
Maybe, Chris, we can take this opportunity just to have a rundown of what is expected for one to apply. We went into the VFS website. And on their website, there are steps of, how to apply. You'll need to fill your application form online. Filling the form online is mandatory as no handwritten forms would be accepted. It's important, before selecting an appointment date, please ensure that you plan accordingly for your supporting documents, as scheduling would only be allowed under special circumstances. After completing the online form, the applicant will need to ensure all supporting documents are in order and needs to be handed in when submitting on your appointment date. Then a fixed service fee of 1,090 rand for every applicant is payable online only via debit or credit card or EFT or prepayment at bank using the unique system generated ZEP reference number as a reference. Please note that there will not be any bulk payments allowed for groups, and each applicant will have to make a single payment per application using the system-generated ZEP reference number as payment reference. Fees are non-refundable once the application is received by VFS Global and Department of Home Affairs. Ndo zvimwe zviri kunzi zvinofanira kuitarisirwa kuitwa Chris kuti unoenda pa dande mutande ndopo unokwanisa kufila form racho iroro. Anzi hatibvumidzi zvedu zvekunyora nemaoko izvi. Hapana handwriting kana handwritten form inobvumidzwa. Vari kuti zvakakosha kuti usati wasarudza zuva raunofunga kuti ukasununga kuenda ku appointment yacho. Unge waunganidza zvose zvinodiwa madocuments tichazokupai kuti zvii zvinenge zvichidiwa zvinotarisirwa kwouyawo nyaya yekuti mutengo unofanira kunge uine mari inoita 1,090 rands paapplication yega yega yaunenge uchiita kana kuti paapplicant pamunhu oga oga ari kunyorera havabvumidze zvokuti semhuri tongounganidza magwaro edu nemari yedu toi tongobhadhara nekadhi kamwe chete hanzi hazvibvumidzwi uye havatambire mari cash. Munofanira kubhadhara ipo pamadande mutande online muchishandisa Visa card kana kuti credit card kana kuenda kunobhadhara kumabhanga muchishandisa namba yamunee mapiwa vari kuti ZEP reference number yekuti unokwanisa kubhadhara nayo kumabhanga. Ndozvimwe zvinhu zviri kunzi zviri kuitawo kuti vakawanda wange vachinetseka Chris zvishoma zvataverenga izvozvo.
Yebo Jonga, njengokuzwa lapha uJonga ubechasisa ukubana nxa lifuna ukuthi livuselele amaphepha enu la, ama-permits la, ama-Zimbabwe exemption permits, limele liye ebulenjini be-internet. Abafuni ukuthi ubhale ngezandla zakho ikhesi ivileyane esiyaziyo, hayi abayifuni. Bathi njalo bona kumele ukuthi nxa usuphiwe kumbe usufake ilanga lapho othi wena uzamele uye khona lapho ku-interview yakhona, kumele ubone ukuthi ilanga lakhona lesikhathi sakhona uyasigcina. njalo kumele ubana nxa uqeda ukuthi ama ubhala usufakile amaphepha akho wonke, kumele ubone ukuthi wonke amaphepha akho ahlelekile njalo lelanga lonke lakhona hele appointment likhona ulifake kahle ungaphambanisi. Njalo imali efunakalayo yi 1090 rands. Imali le ibhadalwa ngamakhadi nje kuphela, abafuni ukuthi baqhubele ezandleni, ibhadalwa ama debit kumbe ama credit cards. Bathi bona njalo imali le ibhadalwa umuntu ngamunye ngamunye, hathi ukuthi hayi emolini yethu sibahlanu kumbe siyisithupha, so sesizakhipha imali le iphume kukhadi elilodwa. Hayi, abathi abakufuni khonokho, bafuna nje umunye lomunye azenzele yedwa. Jonga
tishapakurira vateereri nevatariri kuti zvii zvinodiwa, asi tisati tasvika yedu ipapo tombotambira mumwe munyarikani wedu watinaye pachirongwa. Tinava Arnold Sululu. Makadiva Sululu.
Makadiva Joga.
Aiwa, tiri wapenyu, tinotenda kuti mapinda pachirongwa. Tingozivisa vateereri kuti vaSululu vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum, vari researcher kusangano ikoko. Tanga tamboti kurukurei nemi pachirongwa chedu chatambopakurira vateereri chenhau pamusoro penyaya yematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe. Asi tongoti tipe mukana vamwe vanga vasina kunge vanzwa zvatambotaura ipapo kuti ndeapi matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe mukuedza kumutsiridza upenyu hwemagwaro avo ekuti vange vachigara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo.
Totenda vajonga. Vagari vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa vanga vane maZimbabwe special permit, vakatenderwa kuti vaite reapply for yakunzi Zimbabwe exemption permit. Takazvifarira chaizvo nekuti tandisingazive kuti chii chazoitika. I expire end of this year na December. Saka takusangana nematambudziko akawandisa panyaya yekuti tiite application yacho, sematauriro amboita vadeva kuti uno apply online chete ndiyo access ripo, and uno apply via you know the VSF agent yakatsarudzwa ne Home Affairs. Saka chiri kunyanyonetsa vakawandisa ndechekuti havana macomputers ekushandisa, and vazhinji vacho havagoonekana kutoshandisa macomputers acho. Kune vashoma vari kukwanisa kupinda musystem kana vapiwa date rekuti vanosubmita madocuments avo, vakusangana nemachallenges akawanda. Tanga ndichingoti Zimbabwe inenge yatoya kunoku futi, malong queues akutowanikwa. Asi paunoita application iyoyo unopiwa time yako wega, unongo chingofunga kuti uchangoenda paya unotorwa photo une mafingerprint, then wosiya madocuments ako. Saka vanoshandisawo futi system iri kushandiswa kuZimbabwe yePVRA iri kunetsa kumusha iyi. Saka kunoku yakutoitawo mafaults. Saka kwakuitwa uri ikoko kuHome Affairs nekuti vakutoti vanenge vachida kutoitiwa vakutoenda newo kuseri vachikumbirwa kuti vabhadhare tumari kuti zvivafambire zvakanaka.
Maita basa vaSululu, ramba henyu muri parunhare. Tingonzwa kune muteereri mumwe ari parunhare. Mr. Moyo Linjani.
Makadiko, maswera sei?
Aiwa, taswera vaMoyo, kuri sei kwamurimi?
Awa, zvinosimba chose, regai titende nyaya dzaJehovha. Mwari atisanganisa chose, manyi rakafanawa.
Ndizvozvo.
Nhau iripo ndeyekuti nhau dzakanaka, but vanhu vakawanda vatambudzika chose nepaonline apa, nokuti nevili kuti zvakafani isu takabhadhira mari last month musi wa 29. Saka bhozi takaitira pamwe chete nadzimai wangu, so takutishipuwa date manje iri kuramba iringobudisa munhu wani. Saka zvingatitambudza zvikuru, asi kuva mwonzi kuvafambira zvakanaka uita zvakanaka waya wavada 1090 rand, kusikonzi kazi kachinge wasvika ukoko futi kodwa futi imwe 20 rand. 20 rand iyi kodwa kuti utange wasiwapa. Saka ipapo atambudza vanhu vakawanda, ende vanhu vakawanda kufuura kudyiwa mari maenda cafe maraini kubudisawo mari dzakawanda zvikuru 100 rand 200 rand saizvozvo. Saka nayakafana indaneti ye this time yatambudza vanhu vakawanda, tizivi kuti tichavabuda sei papapo.
Asi pamata ora kuti makabhadhara online imina adzimai but kurungobuda namba yemunhu umwe chete iri kubuda here ichiratidza kuti namba ndeyani nokuti vanoti munhu anofanira kuzvinyorera application yake nekubhadhara ari ega musina kunge makaita group kana bando.
Na wakati ya ndiyo kuti mapinda teka ita taka register kwa waka buda reference umu yangu mbaya buda ya maa ya azima ya mbaya buda hako saka tu patapu wa sleep kinda ku Standard Bank kwa tunga jina rubadarida saka kama tangu injira pa mweche iti mwanu waka kutu vanu rubadara saba kuzundu chishi buka manji inonge shiti era parungu apia munu wane saka hapa ndubaru kuni za maa yuguzi tatuwa ni viki na atu tizama chose kuti mwende saka fane zozo saka zinu zikutambu za hapa uwea inda futi usua kutu wa maria kadae mangwana futi ndi zozo saka zinu zikutambu za menu kuti zinu zikutambu za kubi
maita basa ya kuluma
yangi ya kuluma
ngo jimu zaona krisi kutahari kukona krisi ndewele
kunja animoe
awa umfundisi moyo yaphila lana kunjani wena Chris?
Hayi mina ngiyaphila. Oh ngumfundisi.
Ya ungumfundisi moyo lo ya.
Ah okay.
Ndi tawe na wafundisa ngeke bayenza ma permit na.
Hayi so ungasitshela nje ukuthi wena osukuzwile ukuthi okukhathaza abantu kuyini?
Eh inde ikhathaza labantu baningi ne. Avando vaya kwe online vanyekezwa i reference so vayo badala imali lapha ya mama badala imali inkinge kuti mani mwela futhi lapha ku computer ayi nyikeza avandi i date kuti niyo lokuti nizokuya nini lapha ya so indifali yo inkinga kulu so abantu vaningi vayazama njalo ndi vayo izimali eziningi njalo so tima usasa wabuye wate uoza footprint njalo so yu inginga sana leo so bank avandu vayile vayo babadalile mara usoti unyikizwe idete kutu uzokuza iskati sipi yu inginga sana leo so asazi kutisampu zokumanya so abanye wati kufana zinye la paya ama office nako na niyo wachele mtami vazo nienze la napu wa nyingiza date so tunu mtambi lako suti mungu kuna kuya la paya mwa Afrika la hapo za bedja food so asazi uti kuzuhinza kalani
Hai kulungile sibongile moyo sizabuza ubaba Unyathi owe Migrant Workers Association asazi umbe uzaphathisa hayi sibongile kakhulu
awu siyathokozisa siyathokoza nani even ilanga lendle khulu kwambala
hayi sibongile la ube lobusuku obuhle sibongile kakhulu
awu siyathokoza
Jonga let's ask Mr. Nyathi Mr. Nyathi?
No, I think he's not yet back.
Mr. Nyathi? Yeah, I think maybe.
Maybe tomboenda kuna Vasululu. Vasululu, sangano renyu re Zimbabwe Exiles Forum, riri kubatsira sei zvishara zveZimbabwe, tichiona matambudziko osa.
Even the last time 2014-2015 Zimbabwe Exile Forum yaingo batira vanhu vanotambudzika kuenda online kuite ma applications iyaya saka taingo aitira for free ende vachinji vacho varingouya tichingovabatsira zvakangofana nevachinji vanouya vachizo tema nenyaya dzekuti varikuona dambudziko rekuti kana vakunorinyiwa maasylum avo vosungwa vamuvodzorerwa kumba vopuwa another day vachinetseka kuuya kupretoria kumarawa style kwavanenge vasina mari yekuti vazvichengetedze but dambudziko hombe ratikuwanawo isusu nderekuti kune vamwe vari kufona vasina kupinda muchirongwa ichi vakataka kupinda muchirongwa ichi nekuti government yakabvumira only 200,000 saka kune vakawandisa sekuziya kwamunoita muno South Africa mune maZimbabwe akawanda chaizvo anotopfuura million vasina mapepa vari kungoshanda vazhinji vacho ndo vari kushushikana chaizvo kuti ko dai matibatsira kuti tiwanewo mapepa iye ari kupiwa vamwe
saka imi muri kwanisa kuzenge muchitaura here neve divire Home Affairs pamwe chete ne VFS nokutirukunza kuti izvizhinji zvinongonzi unofanira kungoita online imwe sesangano muri kuwanawo here mukana yekuti munogona kugara pasi nawo muchisvitsawo matambudziko iwaya
tirikuboedza asi VFS hatina kana mukana navo vaimbotinzisisa ndeve Home Affairs ndivo vatida kuedza kuti titaure navo tigare pasi tiite gungano rekuti titaure nyaya yeZimbabwe exemption permit iyoyo nekuti iso segungwa redu hatisi kufara seNGO yedu hatisi kufara kunyanyisa maconditions akaiswa ipapo ekuti inongonzi 4 years and ine malimitations ekuti kana yapera iyoyo hakuchina chimwe kwakutodzokera kumusha ende takatarisa vana vakawanda vemuZimbabwe vari pa that program vana vagara makore akawandisa chaizvo muno muZimbabwe vamwe vato nemhuri vato nevana vakura saka vanenge vane tariso rekuti tarisiro rekuti vangave vachitopiwa mapermanent resident saka titori nenyaya hombe kuti tinofanira kugara pasi tichitaura neve Home Affairs nevamwe vese vari mugovernment imomo dambudziko ratinyanyowana nderekuti taichida kuti titaure naminister but murungu onoo zviri kuitikawo kunoku zvakunge zvekuZimbabwe vazuma vari kungochinja maminista every 6 months saka taatoomerwawo kuti totangira papa asi chaizvisisi kuti tisangane nevakuru vehurumende kuti tigadzirise nyaya iyoyo tione kuti vana vemuZimbabwe vari muno musouth africa vagare zvakanaka vaende kumabasa vasanetsa kumabasa kune nyaya yemapemiti vachibhadharwa mari dzishoma
Thank you so much vasiluru ramba henyu muri parunare tingoyeuchidza vateereri kuti zvii zvavanotarisirwa kunge vachienda nazvo kana kuti zvinodiwa kuti vange vachirinyuwa mapepa avo ekugara munyika yeSouth Africa nekushanda kudzidza nekuita mabhizimusi zviri pamutemo ndichatanga hangu ndichiverenga nechirungu hanzi an applicant will be required to submit the following a valid Zimbabwean passport evidence of employment in the case of an application for work rights. Then 3, evidence of business in the case of an application for business rights. Then chimwe chechifour kana chechina, evidence of an admission letter from a recognized learning institution in the case of an application for study rights. Ndonyaya iri kunzi zviri kudiwa, panodiwa tsamba inoratidza kuti uri ku kana kuti wakawana nzvimbo wakatambirwa nechikoro kana uchida kunge uchitsvaga mvumo yekuti unge uchishanda uchigara muSouth Africa uchienda kuchikoro kwouyawo umbowo hwekuti uri kunge uchida kutanga bhizimusi unofanira kunge une magwaro anoratidza kuti wakapiwa mvumo yekuti unogona kutanga mabhizimusi munyika iyi kana kuti une umbowo hwekuti une bhizimusi rauri kuita uri muSouth Africa kwouyawo umbowo hwekuti unoshanda kana ukanga uchiapplya kana kuti wanyoresa uchiti ndiri kuda undipiwe mvumo yekushanda ndichigara muSouth Africa hanzi unofanira kunge une umbowo hwekuti uri kushanda evidence of employment pamusoro pazvo zvose unofanira kunge uine a valid Zimbabwean passport kana kuti passport yekuZimbabwe ichiri kushanda vanotiwo inenge ine at least mwedzi mitatu kana kuti 90 days isati yaexpire kana passport yako yasaruga nemazuva ari pasi pe90 kuti inge ichiexpire hautambirwi saka ndomamwe matambudziko anenge achitarisana nevana veZimbabwe Chris
yebo jonga njengokuzwa kwendapha ujonga ayachasisa ukubana kuyini kahle kahle okufunakalayo ukuthi umuntu afake amaphepha ake ukuze ayemukelwe okufunakalayo ke ipassport ipassport le imele ibe ipassport esebenzayo engakayidluli esengathi lokhu yiku expire bese befuna ubufakazi bokuthi uyasebenza kumbe njalo nqa udinga ipermit yokuthi ufuna ukwenza ibhizimusi kumele utshengise njalo ubufakazi bokubana hayi ngifuna ukwenza ibusiness mbe ngiyenza ibusiness lami nangamaphepha ayafunakala nqa ukuthi yiko lokho okufunayo njalo nqa ungumntwana wesikolo kumbe bakhona ye abantu abadala labo abaya esikolo nqa usiya esikolo kumele ukhiphe njalo ubufakazi bokubana uya esikolo jonga
taita muteereri Christina Mkoma James Jacha vari ku South Africa makadi Mkoma James
Tadi mkuma jonga.
Aiwa ndiri mpenyu tunotenda kuti makwanisa kupinda pachirongwa chedu. Tipeyo fungwa dzenyu kana mashoko amuina opa musoro pehurukuru yedu.
Chirongwa ichi ya.
Nare dzedu nasi dzinenge dzine majairosi. Mukoma James. Regai tigozama kuti tivabate zvakare mukoma James nare dzinenge dziri kunetsa. Chris.
Yeah, Jonga, we still have Mr. Nyati on the line, but I understand his line is still not clear. I hope now he can hear us. Mr. Nyati. Hello,
Mr. Nyati. I'm a line in
Yeah, ama line yonga angana sphoxa lapha. Yeah, bese ke saba lomlaleli lapha obuza yena ukubana kathi imali le engezelelwayo anti yona imele ibe yi 1090 rand. Kodwa uthi yena nxa usubhadele kukhanya imali bangezelela ngeyinye i 100 rand phezulu abathi yona ngeku texta lani. Kusemthethweni lo.
Badala i 1000 and badala i 1100
rand
imali yoku SMS ayisiko ukuthi umuntu ichuze leyo umuntu engafika ku system leyo 1000 na ukuthi watholela ama SMSs.
Ucingo lwakho Nyathi lungani luyala. Wothi sizame njalo sizakufonela njalo enxa singaba le network engcono ngoba ungani vele asikuzwa kahle Jonga.
Rikaiti mbozama zvakare mukoma James Jacha mutereri wedu ari ku South Africa. Mukoma Jacha madzoka pachirongwa tinzwei mashoko amuina.
Alright, yani chichi mashande anoita mashande anoita system racho ndeye kuda uno chekutanga unotanga ku register face uchitanga kuita unotanga ku register email yako and then password kuti ulog in upinde ucancel logi uchifia that form wapedza kufira form iroro vanokupa reference then wawana reference iyoyo uno download slip ya uchanga nebhengi inenge yatoni reference yako yaunenge watopiwa pa online already. Then from there ukaenda kubhengi ukanobhadhara kubhengi unomira maybe for like 3 days kuti mari yako vaitika paper system yavo. Then from there wologa in zvakare pa website yavo kuti ndochi uyingwe chipa appointment navo ndipo unokwanisa kudownloada mafomu ayo anenge akafira ayaya pa website because ndakatozvipedza process yacho ndakatoripedza then wa downloada mafomu ayaya anenge ato already completed because anenge akafira everything then wochitora tsamba yako yekubasa anenge une already chikoro or ye business ne copy yako yepassport ne kambe kubasa already etikoro re business inofana kuva satisfied by condition of oath and then copy of passport kambe kubasa and then ne original ma original zako then uenda kokonekta but internet akazvita kwakusati but queue iri because asi wani wangu watere zvekuti kunozodikwa ma 20 rand kumberi 20 rand isinoti kuti imari yau chasvika ikokoko uchiforcedwa kubhadharai imari yekuti vanokubvunza yekuti kana uchizoda kureceive notification SMS yekuti your payment is ready and then you have to pay 20 rand. But kana usingadako kureceive that notification uchizongodaiwo kuzongozvichedzera wega kuti payment yako yabuda or isati yabuda unongokwanisa kungoregera kuibhadhara that 20 rand is not a procrastinator kuti uibhadhare that money.
Chandani tida kubvunza mukoma James ndechekuti ukafila application yako online unokwanisa chinodiwa kuzoti uprint here uchizoenda nemafomu yaunenge wafila iwayo kana kuti ukangofila unobva wangosubmita online iwo uzongoenda in person nenhamba yaunenge wawana
ukatsira mafomu ako online unofana au mafomu yakandakaona nje kuti haukwanisi kumaprinta mafomu ayo usati wabhadhara mari yako kubhenki. Unofana kutanga wanobhadhara mari yako kubhenki panenge pa mari yako yakuoneka pa system yavo pane option yekuti payment inenge yakunisetsa pa reference number yako yayo. Zvemene nguva kwasa kudownloada mafomu iwayo unomatora mafomu iwayo kuenda nayo.
Aiwa maita basa zvikuru mukoma James.
Okay mukoma Jonga maita basa nekuti bata kuti pinda pachirongwa chedu.
Aiwa tinotenda zvikuru. Chris satanzwa kuti mukoma Nyati vadzoka here nimbobvunza kuna vasululu kuti ni vasululu nemafambira ari kuita zvino munoona here vanhu vachibata deadline yemusi wa 30 November.
Vajonga ndikona pane big challenge. Because ne process yacho kuenda kwairi kuita kuna vachita go slow chayo chayo sekuti vamwe vatatu vatombotanga kuita anything ndikona vachizotadza kubata deadline because da chitotarisa vamwe vatanga chibatsira kuti vakutopa ma dates kuna na 12 13 November saka ndakutoona kuti ha ma dates acharutoita chitoita close by saka vatatu vatombotanga kuita ndavatoita nechimbi chimbi kuti vamhanye vanoenda paonline kana kuti vauye kumaofisi edu eZimbabwe Exile Forum vanenge vari padhuze kuPretoria tizovabatsira kana kwavanenge vari ikoko ngavaende vanobatsirwa kana vane hama neshamari vanokwanisa kubatsira vari kuona dambudziko rekuwana ye 1000 yakunzi 200 ngavatotadze kuchipidza nekuti ndikuona kunge iyo home phase yacho irikuita a delaying process kana chiazo kuti tinatotarisira ndichiona kuti even kana maapplications yaitwa vese vaita vatorerwa mapepa zavo nemadokumenti avo vachazo approvewa here kana kuti kune vamwe vacharambirwa sezvatikuona zvichiitika kuma asylum. I think the only challenge atala kuti tichitarisira we hope kuti hai hazviitiki izvozvo vatinzi vese vanongonzi vari kupiwa iyo 4 years extension.
Munokuluma here vasululu?
Ya niyakuluma mpume slovela lape kuluma koni zindewe
chimbo kuluma ina gande ni chimbo tura mafemu.
Unjani mnumza?
Ya nispirele unjani.
Ai seya pila tena. Ye mnumza na kulo tubo lapa SSS walukulunyo ngabanye ubana baya bazithola bephakathi kwembokodo lolwandle bayesaba ukuthi baye ekhaya kumbe bahlale beloku bekhona pho ngoba ekhaya sikhuluma nje kulo hlelo lokubhalisela ukuvota. Ngokuzwa kwakho wena bakhona yini asebeyekele ukuya ekhaya ngenxa yokuthi bafuna ukuthi balungise ama permits?
Abaningi bayefuna ukusibili kuye ekhaya but inkinga ekhona manje yona le ukuthi iZimbabwe extension permit le iyaphela mhlaka 30 November, that's next month. So laba balama iZimbabwe special permit bafanele be apply i-deadline ingakapheli. Kodwa abantu abaningi abangekho u-program le vele balesifiso sokuthi baye ekhaya bayo-register ukuvota. But inkinga ekhona kwamanje uyawazi ukuthi indawo zemali lezi ziyahlupha. Abaningi abakwanisi ukuthi bethole imali nawe usuka khona le eCape Town ufuna ukuya eZimbabwe imali enkulu kakhulu.
Hayi kwezwakala. Hayi sibongile ungaya lokubambile khonapha ecingweni sizaphenduka njalo. Jonga, I understand Mr. Nyati is back, maybe this time is much clearer. Nyati,
I'm keeping my fingers crossed.
Nyati. Yebo Nyati.
Yebo silindani bafethu.
Yes, siyaphila. Hayi incingo lamhlanje hey.
Zisenzele ukuthi sokusizwakala ngcono manje.
Yee, kathesi sesingani siyakuzwa. Ubusachazisa wena laphana ukubana udaba lolu olwemali yokutexta esifakelwa abantu.
Bengithi mina i-system yona ngokwayo iyanikeza umuntu ukuthi ekhethe ukuthi ufuna ukubhadala leyo 1090 kumbe ufuna ukubhadala leyo 1110 i-20 rands leyo yiyo leyo abathi ngiyokuthumela ama-SMSs e-updata abantu. Njalo thina siyakhuthaza abantu ukuthi beyithathe leyo 20 rands leyo ukwenzela ukuthi i-Home Affairs i-busy processor i-permit njengokuthi i-permit seyisukile VFS, amaphepha sesukile VFS sekaye e-Home Affairs, bethumele i-SMS yokuthi manje amaphepha sekasukile VFS seye-Home Affairs, nelanga ma i-permit seyiphumile ithunyelwe futhi i-SMS ibiselwe isho ukuthi i-permit yakho seyifikile e-VFS, iza uzokholektha i-permit yakho. I-Home Affairs isitshelile ukuthi kukhona ama-permit athunyelwayo ebantwini aka 2014 agcina ebiselwa khona e-Home Affairs ngenxa yokuthi abantu babengazi ukuthi bawathola ama-permit awasekaphumile kumbe akakaphumi. So ngolunye uhluphe esinalo manje lokuthi sizama ukuthi sikhulumisane ne-Home Affairs sithi kubo labo bantu ababe-applyela ama-permit sicela ukuthi bevunyelwe ukuthi be-applyele la ama-ZEP because kungenzeka ukuthi sicala labo ukuthi abazange bebuye bezokholektha ama-permits abo e-VFS. So ibalulekile le 20 rands ukuthi beyifake abantu. It's only 20 rands, not 100 rands.
Manje-ke udaba olunye oluke lwabuzwa lapha ngomunye umlaleli olokubana kule nto ehluphayo eyama-reference number ukuthi uyaphiwa njengalowo kade sikhuluma laye othi yena yena lo mkakhe bakhanya bale number eyodwa. Kuhamba njani lapho emanambeni la?
I-system yona ngokwayo nje ifuna abantu kakhulu kakhulu abayaziyo. Yikho thina siyi-Migrant Workers Association sinabantu esisebenzisana nabo abathi ma i-system iqala baqala ukuthi bengene kuyo be-applyele abantu. So esikhathini esiningi abantu bayangena kuma-internet cafes bayacela abangani babo ukuthi beba-applyele kube sokusenzeka ukuthi benga-applyi ngendlela eqondileyo. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi umuntu sekathi njengalo ngengamuzwa nje ekhuluma ngokuthi wa-apply yena nonkosikazi wakhe kodwa waphuma i-reference number A1. Ngoba into ebalulekileyo ukuthi ekugcineni i-system kufanele ikhuphe i-deposit slip umuntu okufanele eyithathe deposita ngayo e-Standard Bank. Then uma isedipositile e-Standard Bank seyivula yona i-system ukuthi umuntu ekhone ukubhukha i-date yokuthi uzosubmitha nini. So kuyenzeka ukuthi sometimes khona lapho eku-applyeni umuntu maye engajwayelanga le system kwenzeka ukuthi egcine ethinta izinto ezi-wrong. Yiwo ama-cases lawo esithi thina masifonela ngikhona ngale ngase-VFS bethi sibayi-emailele. Masibayi-emailela uthola ukuthi kwesinye isikhathi abaphenduli and abantu sebecabanga ukuthi maybe nathi siyadileya i-process. Then i-VFS iphinde ithi yona abantu ababuye bona ngikhona ngale-VFS uthola ukuthi ma befika abantu abatholi usizo ngendlela eqondileyo. So thina esikukhuthazayo ebantwini ukuthi abake bezame abantu asebezamele ukuthi be-apply online abafana nabosululu ePretoria iZimbabwe Exiles Forum bazokhona ukuthi bebasize ngoba i-system bayazi ngcono. Bezame ukuthi befune umuntu oyaziyo ngcono i-system ukwenzela ukuthi ingabaphambanisi.
Hayi, kuyezwakala, bamba njalo ucingo. Jonga, Mr. Nyathi here is explaining that additional money that was asked earlier on. He says, you know, it's not 100 rands as such, it's only 20 rands. And this is for text to update, you know, to send you alerts every time they work on
your application.
Mm-hmm.
No, that's a good development, but the problem is if it's not on the website, people now would think that
they've been swindled.
Yes. Maybe tingangonzwa kuna vasululu pamusoro penyaya dzatiri kunzwa idze kuti vanhu vari kuzoti vaenda nema application avo vanozonzi vanokwanisa kana kuti vanoda kuti vanga vachizowana ma updates kuburikidza nema text kana ma SMS vabhadhare $20 kana 20 rands. Ndine urombo 20 rand pamusoro pe 1090 rand yavakambobhadhara. Mungatsanangurawo kuti vanhu vanzwisisei ipapo?
On our side,
vataka itira tataone edu challenge yoyo nekuti vachinzi tikango vapa appointment date yavo vanopawa mhanya voenda kumidzana badiri nyaya iyoyo tarisa zvemutemo kuti kana ministry yakati is 1090 rand ndiyo yatinokurudzira kuti vanhu vabhadhare but the system ndakunzwa manje kuti yakutaura it included that 20 rand isusu patanga tichiita vashoma tikambotanga kuitira ivavo takaona ichiita 1090 rand saka zvinhu zvabuda pasystem I think zvinhu zviri authentic chinozonetsa ndechekuti kana wava kuzonopa mumwe munhu zvisiri pamutemo unopiwa here receipt kana wabhadhara 20 rand yachiyoyo ndo zvino zvinenge zvakutinetsei nekuti zvinenge zvisiri pamutemo because if it's not gazetted then hazvina kunaka vakutobira vanhu mari tokuona kwatiri kuitawo isu seZimbabwe Expert Forum.
Aiva maita basa ramba yanyu muri parunhare tinodzoka kwamuri izvozvi. Tina mukoma Luke Chinambura vari kuSouth Africa. Makadii mukoma Luke? Mukoma Luke? Hello? Nhare dzinenge dziri kuita mashiripiti nhasi. Mukoma Luke neta pesana nawo parunare regai tizame zvakare tivadzose pachirongwa. Chris ndandichitaura navasululu vachingotsanangurawo pamusoro penyaya yemari 20 rand iri kubhadhariswa. He says if it's not on the Home Affairs website then it's not official and people should be worried. They have a reason to get worried about but that because there is no authenticity on that.
But I thought he said now there is something that pops up or something like that when maybe he can explain.
Mr. Sululu.
Maybe if I can come in there.
Yes.
Vandaka batira inini. Miyanga iri 1090. This is the year of late. If they've changed it, then I think it's okay. We just have to verify both and open them system this week.
Mr. Nyati, yeah. Maybe you can explain the 20 rands.
The 20 rand is not compulsory. I see ukuthi umuntu uyafoswa ukuthi eibhadale. Uma umuntu engangena kusystem, yona i-system izobe isithi 1090 ibe sifaka ibhokisi nyana okufanele ukuthi umuntu elithike ma ungalithika lelo thi ibhokisi nyana lelo iyatshintsha isuke kule 1090 iede leyo le 20 rands ibe sisiba yi-1110
okay.
So kusemuntwini ukuthi uyawafuna lawo ma-SMSs ibhalile nokubhala i-system ukuthi is for SMSs. Ama-SMSs lawa ingawayi-update yokuthi i-system yakho i-permit yakho ihamba kanjani i-process yakhona umuntu uyakhetha ukuthi uzofuna ukutracer online khona lapho wa-applya khona or uzofuna ukuhlala ethola la ma-updates ngama-SMSs yikho beyenze ukuthi ibe optional it's not compulsory.
I see. Okay jonga there is a clarification now. So you have a choice.
Unosarudza anzi ikodzero yako. Kufuka kana kuwarira. Regaiti nzwe zvakare kuna vasululu kuti zvamunga kurudzira vana veZimbabwe nekuti tinoona nguva dzedu dzaa kuti mhanye zvamunokurudzira vana veZimbabwe kuti vaite tichiona kuti musi wa 30 November hakusi kure.
Ndotenda vajonga. Ndete kuti vana veZimbabwe vane maset SPI ngavaite kurumidza chaiko chaiko kuona kutsvaga rubatsiro kuona kuti vaita maapplications yayo nekuti tiri kuona kuti vakada kuzomirira 8 of November yatosvika vakazoda kumirira last time kunogona kuita congestion votadza kusubmita mapapers yayo nekuti kana matakutonzwa kuti kwakutoita madelays kumidrand itaura trimunom muhauteng zvinenge zvakutoratidza kuti vanogona kutouya nemamwe maexcuses kuti system ya down saka vana veZimbabwe ngavaende kumapoints akataurwa neHome Affairs kumazet SF points vanosubmita maapplications avo. Chimo chatinacho chete ndechekuti
Vasululu
vasimo muchirongwa
ndingokuva
tukunyanyo chema nawo
Vasululu todzoka kwamuri izvozvo regai ndingokubatai muromo timbodzokara tudzokere kuna valuk chinambura vane nhare yambodona isati yadona zvakare rambai muri parunhare Vasululu mukoma Luk
Maradi vajonga.
Aiwa ndiri mupenyu tine urombo nhare dzinenge dziri kuita mashiripiti nhasi asi zvisinei mapinda muchirongwa tipei pfungwa dzenyu.
Isu mukoma jonga atena kupanise kuwana mapemiti. Izvezvi tiri kutoite plani yekutumire mapasipoti kumba but mapasipoti acho ari kutotorwa kwechizi ane mafix stamp. Saka hatisi kuziva kuti toite plani ipi kuti tipanise kuwana mapasipoti.
Imi passport yenyu yanga yakuexpire here kana kuti makambenge muine ZPS here zvimwe ZSP
ndanga ndisina kutombo apply permit saka kuboda vanotipe mazuva mashoma saka petinodzosa mapassport nemabhazi ndope vanozoti mapassport acho ari masikisimu saka vanongomatora vobva vamai sete vanomaisa kana taakumada kana kudise mari hatichazvitoi kumawana sei
Saka makatorwa passport nani ne vedivire South Africa kana Zimbabwe?
Zimbabwe.
Ndo vakakutorera passport.
Ehe.
Vachipa zvikonzero zvekuti madi.
Vachiti kwanzi ine fake stamp.
Fake stamp. Imi mama iwana wakupi fake stamp.
Atizo zivika nekuti tinoite nyaya dzekuti kana tapuwa mazuva mashoma tobva tadzosa nemabhazi.
Eh.
Eh.
Saka hamuna chokwadi kuti makambowana fake stamp yokana kuti makaiwana sei maikundikana here kungotsanangurira iwewe kuZimbabwe kuti aiwaka tinodhindirwa pamugano weSouth Africa apo tichipinda
havana kukwanise kutoti vakati kwanzi kana ukade kutaurisa tinokusunga tobva tazoende kukoti
apo pakaoma apa hameno Christ ngapinza here vamwe vanokwanisa kubatsira varuma
maybe let's try
Mr. Nyati
iqiniso lelikhulunywa ngubhutuluku kunabantu abagangayo ababethatha ama-passport abantu instead ukuthi bethumele i-passport yomuntu iyestempwa e-border bebekhanda izitempu zase-Home Affairs beyistempe khona lapha e-Hillbrow beyistempe khona lapha e-Joburg yibo labo bantu abamotsha ama-passport abantu iqiniso lelo and into nje okufanele ukuthi iZimbabwean government iunderstand and South African government iunderstand ukuthi kukhona abantu abebenikezwa ama days amalushwana eborder umuntu bese sithi angeke ngikhone ukuthi ngibuyele ngingene eZimbabwe ngiphinde ngibuye back ebese nikeza umuntu emnikeze imali kanti laba bantu bayaganga basebenzisa ama fake stamps khona lapha eJohannesburg bestempele lo muntu ukanti isistimu yase Home Affairs eborder I pick up leyo stamp le
but in a way if people are not doing the right thing are they not also asking for trouble
yikho thina sihlala singisihlanganiso sizama ukuthi siqoqe abantu sibafundise ukuthi lezi zinto lezi abazenzayo sina abantu sikhuluma kanje abalama passport alama fake permanent residence permit and zonke lezo zinto lezo zibangela ukuthi umuntu kumhluphe kusasa manje bethi bayacheka ku system sine list ye office yethu yabantu abangasazi ukuthi benzeni because mabe sike border babuzwa bebuzwe into esifana ne exemption letter okufanele itholakale e Home Affairs abanayo leyo nto leyo ngoba bazama ukuthi beyenze ama shortcuts and ama shortcuts lawa kinda ejike futhi ezoluma bona so sikhuthaza kakhulu ukuthi abantu abenze izinto ezisemthethweni njengoba usululu ejilo ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi manje abagijime beapplyela ama permits
Nomzana Nyati siyabonga kakhulu isikhadiso sesidliwe ngumangoye ube lobusuku obuhle Thank you there to Mr. Butolezwe Nyati of the Migrant Workers Association South Africa. We also heard from the Zimbabwe Exiles Forum, represented by Anadi Arnold Sululu. And we also heard from Dewama Vinga, human rights lawyer, and all our listeners who managed to get through. Thank you so much. This is Chris Gande. Good night.
And I'm Jonga Kandemire.